A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 23rd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where today we are looking at what transpired in the Constitutional Court yesterday and the expected ruling tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome again. If you're just joining us, as we said earlier on, today we will be looking at the Constitutional Court hearing that took place yesterday in Harare and the expected ruling tomorrow. The MDC Alliance challenged the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
And if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, you are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
The MDC Alliance, a team of lawyers led by Advocate Thabani Mpofu, presented its case to the Constitutional Court yesterday, in which it challenged the presidential results announced by ZEC, the Zimbabwe Electoral Commission, that named Emmerson Mnangagwa as the winner. And the MDC Alliance says its case was based on allegations of systematic manipulation by the Electoral Commission.
And ZANU-PF's advocate Louis Uriri addressed to the Constitutional Court, said a claim by Chamisa's lawyer that the numbers did not lie could be founded only on official figures announced by the Electoral Commission. He said Chamisa had deliberately chosen not to lead primary evidence because he was afraid of what was in the ballot boxes. Addressing the court, the ZANU-PF lawyer further argued that Chamisa had filed his papers outside the time frame stipulated by the Constitution of Zimbabwe.
And at the constitutional hearing, we also saw the Zimbabwe Electoral Commission's lawyer, Tawanda Kandengoni, arguing in his presentation that the MDC had no evidence to support its rigging claims and that the changes in figures made by ZEC on the numbers that were actually given to Emmerson Mnangagwa so far were insignificant and were due to clerical error.
Although the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case and their options are to confirm the results, declare another candidate to be the winner or invalidate the results, Justice Luke Malaba told the Concord yesterday that the ruling will be tomorrow at 2 p.m. Zimbabwe time.
Yes, Spar. And if the results are invalidated, let's say that happens tomorrow, elections will be held within 60 days. And if no candidate is found to have won by a simple majority, a runoff, which the opposition will actually seem to be calling for, would be ordered. And the Constitutional Court's decision is final in the event of the court declaring a winner. The inauguration of Zimbabwe's next president will be performed within 48 hours of the order. What are your views on the issue?
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula udaba olusegudwini, udaba olwakhezwa ngumanyano MDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court luphikisa impumela yokhetho lisithi hayi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo, hathi umnumzana hathi umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF. Sibonile ke emthethwandaba igqwetha likamnumzana Chamisa, mnumzana Thabani Mpofu ukhulumile izizathu, wazibeka zacaca ukuthi batsho ngani ukuthi iZANU-PF ayisiyo eyanqobayo kukhetho. Sabona njalo la magqwetha ga mnumzana mnanga kwa lao Louis Uriri lai wakuluma labanye bakho ukuthi hayi bona babona kuyibo abanqobayo ngezizathu lezi lalezi njalo lokuthi iMDC ayilabufakazi obupheleleyo. Sabona njalo legqwetha le Zek lalo likhuluma mnumzana Kanenkoni laye wachasisa ukuthi hayi i-commission le iphutha elayenzayo nje ngokuncinyane okunganyeke kwathiwa kungatshintsha kungaguqula ukuthi owayevele enqobile ngubani ngokuncinyane nje kungalamsebenzi kangako. Ngakho ke kumelelwe ukuthi isinqumo sokuthi bakhulume njani siza kwethula ke kusasa ukuthi bathini ke emthethwandaba ukuthi kambe ngomnumzana Emerson Nanga kwawe nayo ngoqobo njengalokho kwathiwa yiZack ngumnumzana Nelson Chamisa ukumbe hayi akucacanga ukuthi mbani onqobileyo ngobufakazi obufakiwe obubekwe phambi komthethwandaba ngakho kuzayenziwa kutsha yini ukhetho konke lokho abantu bathindle bekuba bekuzwa kusasa. Marvelous.
Aiwati notenda sa sekunzwa kwamuri kuita nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvatakaona zvichibuda izvo mudare reConstitutional Court nezuro umo takaona isu vadare kana kuti magweta anga akamirira iwo MDC Alliance anga achitungamirwa navaadvocate Sabani Mpofu vachitaura ivo kuti ivo vanoti wavo mutungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo uyezve vari kuda kuona vachamisa vachidomwa mangwana seivo vakakunda. Takaonazve Zano PF ichitungamirwa ivo nava uriri vakapinda vachitaura ivo kuti aiwa kwete ivo mutungamiri wavo va Emerson Mnangagwa ndiye akakunda. Tikazoonazve Zek yakamirirwa navakanengoni ichiuyazve ichitaura kuti aiwa umbowo wanga waunzwa neve MDC Alliance wanga usina kumira zvakanaka. Saka pari zvino vari kuti ivo zvakaturwa neZeki ndo zvinofanira kunge zvichitariswa navana Justice Luke Malaba nevamwe vavo pavachapa mutongo wavo mangwana. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti mangwana zvii zvingabuda mudare guriro reConstitutional Court uyezve tine mavideo atina watinga ambofana kukuratidzai zvakataurwa izvo nemagweta Zano PF uyezve neMDC Alliance mushure mekunge vabva kuConstitutional Court nezuro. Regai timboenda kunema video edu tinzwe kuti vaiti chii vatabani mpofu navauriri vachitaura mushure mekunge vatura ivo nyaya dzavo kuConstitutional Court. Apo tanga tiri kukuratidzai magweta eMDC Alliance vachisvika ivo kuConstitutional Court nezuro. Asi tichange tiri kukupai zvakazotaurwa nemagweta mapato iwayo. Regai tiende kuna vamukululeko Sibanda vachitaura ivo neStudio 7 nasi pamusoro pezvanga zviri kuitika mushure mekunge magweta avo apinda muConstitutional Court nezuro.
But the MDC Alliance and President Nelson Chamisa Varuvanga Vasanga and Magutavo Vasanga Nema technical teams are Chungora, my Fandra Etanyan Zuro, Varukarisera Kuti, Chabra Zakana Kanenya Kuti, Muka Wongora, the right candidate Kuti, Magueta, Zek, Akatada Kupindura Midbunze, Akakosha, Ivy Koyanga, Pandari, Midbunze, Kuti, Varu, 300,000, Waka Vota, see 1 hour Kuma Central, Zekia Katada Kupindura, Papo, Zekia Katada Kupindura, Zekuti, Ko, Say Pine, Tauko Power, and Varkunze, Waka Uyakunakuzo, Vota, kuvotera president nekuvavhotera parliamentary election. Zeki yakatadza kupindura ipapo. Majudges akaedza zvikurusa kuti abvunzise kuti aiwa kataurai kuti zvakaitika sei pahama election. Vakatadza kupindura mbvunzo iwoyo. Chechitatu tinoziva kuti Zeki zveyakatadza kupindura mbvunzo yekuti ko ma votes anga achiwani kwa ma different provinces akafana na achitanga ma different polling stations anga achibudisa ma votes akafanana anga bepi veki yaita copy and paste here ikatadza kuzoona kuti zvimwe zvanga ichinyatso ichikopa haina kuzonyatso gadzirisa inyaya huri iyoyo togotarisa zvepa kuti pane mutsauko pama mukurusa panyaya dzema vote akapuwa president nedzimwe nzvimbo zvichiburikidza nekuti paivhota vanhu vakawanda kukura vari pavoters roll izvozvo zvinoita zvinhu zvekuti hazvina kupindirwa nemagweta ezik saka zvinoratidza kuti pane chakaipa chakaitika tarisiro ipo ndeyekuti dare richatarisa nyaya idzodzo roti rovona kuti aiwaka magweta ezik akatadza kupindura mubvunzo wanga wakakosha zvikurusa chekupedzisira chihombe chese chaicho ndechekuti zek nekutaura kwayo yaakurisa maresults anokwana kuita 3 akasiyana akamirirana nekuti vamunangagwa ndo vakave na election vanhu vezek vakatadza kupindura mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa na vatavani mpofu kuti ko zvino results chaiyo chaiyo ndeipi pamaresults 3 amakabudisa aya saka nenyaya iyoyo Kembra President Chamisa riri very hopeful kuti nyaya iri pachena huye akatsetseteka zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri wava Nelson Chamisa vankululeko Sibanda vanga vari kutaura ivo kuti aiwa ivo ku MDC Alliance vane shuwiro kana kuti vane vimbo yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mangwana asi regai timboenda timbonzwa zviri kutaurwa nevamwewo vagari vemuHarare panyaya pe nezviri kuitika izvezvi.
The legal, the presidential court challenge that was put by the Movement for Democratic Change must be done fairly, transparently, and in accordance with the law, without favor or fear, because we need to move forward.
I think the court, they must do it in good faith, so that everyone must be satisfied after the ruling of the court, no matter which party is it, or no matter which candidate is it, no matter what circumstances or anything that has been happening before. I think we are just expecting everything to be free and fair.
I'm hoping they will go through the evidence as necessary and give what's just outcome, probably hoping in favor of Chamisa.
Apo tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo uyezve zvavari kushuwira kuti zvibude mangwana sta.
Yes, sizve lapo abantu bekhuluma okuchiyeneyo ngabakufuna kuphume kusasa ukuthi balindele siyananzelela ukuthi abanye bamelele ngamehlo abomvu ukuthi kambe kuza kuthiwani kambe ngubani ukuze umthethandaba uzapha isinqomo esinjani ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana mnanga kwalayo wavotelwa ngabantu abedlula imillion ezingu 2 laye umnumzana Chamisa abedlula lezo million ngakho baningi abantu abathi bafuna owabo kube nguye okuthiwa unqobile nje abantu sebele imbono eminingi ukuthi kambe kungathiwa ngumphi onqobileyo kodwa njengoba akumelanga umuntu akhuluma ukuthi ngubani ombona enqobile emphakathini njalo umthethandaba nongayethule sawo isinqomo sizawuchiya khonapho silamagqwetha esiwakhangelela ukuthi azangena lapha kuhlelo esichazisele ukuthi abone njani ukuqhubeka kwalolu daba kanye labanye abazasincedisa ukuthi silucubungule.
We'll now go to a video of Morgan Komichi of the MDC just also speaking about the Concord case.
Our party won the election. We believe that the court is going to do the job. We don't expect the court to influence the external court.
Tuendaje kune mumwe mumwa mugari wemuHarare ari kutaura iye zvaari kushuwira kuti zvibude panyaya iyo iri mudare reconstitutional court.
Vane Zimbabwe vakatarisira zvizhinji kuti mutungamiri wenyika achasarudza mukati mezuva ranhasi kuti ane basa zhinji rokuita. Kuti zvinhu zvifambe mukati menyika yeZimbabwe. Ikonomi yedu haisi kufamba, saka vanhu vadaiona kuti nyika ifambe ipfuurire mberi. Vane Zimbabwe vaite zvakadaro.
So we're hearing there from a Zimbabwe resident, actually in Harare, he's just saying that he wishes that after the ruling is given tomorrow, the country will move forward. He says all he wants is for the economy to start, you know, thriving, to start kicking off so that people can now have jobs, you know, they can be able to access money. That's his biggest wish.
Yes, people have been, that's the view which has been being expressed by many people. Some are saying everything is now at a standstill. They wish to know what's going on, who's the rightful leader. Although the situation in the ground, we know that President Mnangagwa is still performing the presidential duties,
yes,
and doing everything that is expected of him. So it's just the Constitutional Court that is expected to make this ruling. And I understand we have our first guest, Maqhawe Mpofu, the legal expert. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Mpofu.
Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Yeah, umbuzo oqala ungasichazela nje ukuthi uboneni ngokwenzakale emthethwandaba izolo. Ungathi kuqhubeke ngemfanelo, ungathi sibone konke nje kuhamba njengalokho kade ukhangelela ukuthi kube yikho khona.
Okokuqala engizakutho ukuthi kumele sikhangele into A1 engathi ithole i-attention yabantu abaningi. Phakathi kwamajaji wonke awe-Constitutional Court ngaphana, oyi-1 kuphela nguye obuze iloya lezekhe. But nxa sikhangela uloya kaChamisa u-Advocate Thabani Mpofu esanika ubufakazi e-court laphana, wonke umuntu they grilled him, bambuza imibuzo eminingi kakhulu, angithi. And then kuthe sokufika kuma-lawyers awezekhe ikakhulu, and mina ngombono wami bembona ukuthi kade kumele abuzwe ne-evidence esho ukuthi kunabantu abavotela upresident kuphela nje, and ayikhona ama-local zemini, ama-MPs ukukhethwa kwamanye ama-polling stations, right? Umbuzo wona ubuqakatheke kakhulu ngoba into kade ikhulunywe ngamaloya kaChamisa, but azange abuzwe khonokuyaya. Emthethweni kumele khonokuyana kufakwe esingathi ngesikhiwa ku-record ukuthi why abantu laba bekhethe ukuthi bevotele upresident kuphela, bekela ukuvotela ama-MPs. Ngoba i-Electoral Act singayibala kuhle, iyakutshengisa ukuthi umuntu oncedisa abantu ukuvota kube singathi u-presiding officer. Kuyalo kumele asikule fomele alisile esitsho ukuthi kula bantu laba abayale amalokhuzenini, ama-ballot papers, ama-MPs, maybe lo councillor, but bafuna ukuthi bevotele u-president. Kase ngabuzwe khona kuyazi.
Siyabonga. If you could briefly summarize that in English on what you thought were the key highlights at the Constitutional Court yesterday.
Yes. For me, the key highlight at the Constitutional Court yesterday is that only one judge had asked the lawyer of the Zimbabwe Electoral Commission, right, as to where the evidence showing that there are only people who voted in the presidential election but not in the voted for president but not the MPs, because at law that particular record is required as to how many people refused a ballot paper, and that is supposed to be recorded in a PE2005 form. However, not even a single judge asked the exact lawyer that question.
Yes, apart from that, did you take note? Are there any other anomalies which you noted? Or everything else was according to law?
The other anomaly which I noted is that of of the identical results from 16 polling stations. Right? I think the lawyer for Zeke did not answer that question and how that was even possible. If maybe two polling stations hit identically results, that is accepted. maybe you can say it's a coincidence. But 3, 4, 5, up to 16, it really raised some eyebrows to that effect, that you cannot have 16 polling stations having identical results for all the candidates.
Yeah, kodwa emthethweni uyathi nxa kuyukuthi kwenzakele kungathiwani kuyini okungabe ubufakazi obungaba khona ukuthi la ngempela kwenzakala into enjani?
Emthethweni kade kumele ukuthi kuproduce, for example, ama-forms lawana, the V11 forms, right?
Mm-hmm.
Yes, proving that indeed ama results lawa afana nayo atholakala kuma polling station wona lawo. But kube yisurprise nje ukuthi izinto zonke zonazana azange zikhulunywe kucace ecourt.
Mhm.
Yes.
Hayi kuyezwakala
and kuleyini issue emfuna ukuthi siyikhangelisise kuhle. Ngakhangela angithi amagqwetha awe-MDC besithi bathi between u-6 PM ntambama kusiya ku-7 kuthiwa about 300,000 to 400,000 people bavota kwenye i-province, angithi?
Mm-hmm.
Then bathi i-expert yabo or ingcithi ekucubunguleni ama-numbers ithi yona, so okusho ukuthi abantu laba ne-15 seconds kwakuvota umuntu wayevota in 15 seconds umuntu wayebe sevotile. Kodwa ngokwazi kwami mina ngathi ngisiyavota, I think ngathatha imizuzu emithathu kusiya kumzuzu emihlanu.
Mm-hmm.
So akukho possible ukuthi nge-15 seconds umuntu wayenika ama-ballot papers akhe agijima ayefaka kokuqabatha afuna ufaka noxa ayejike nako-ballot box aphuma hambi.
Hayi kuyezwakala umbono wakho. Ye, ububambe khonapho, sizabuya kuwe ecingweni.
Ngiyabonga.
Well, welcome to the program. I'm not sure if you speak Shona. Hello? Well, maybe let's take, let me read some Facebook messages that are just coming while we're waiting for our guest. George is somewhere home saying they are watching from Lady Smith. Klopas Semayo is saying he's not happy with ZANU-PF. Taku Bandela is saying they're watching from Weda Park in South Africa. Admire Mtete, Olive Arkutie, Arkuona, Arku South Africa. Manu Wenyaks Arkutie Zek is not happy with it and it should go. Leonard Dambaza says facts were stated and evidence was provided based on the figures provided by Zek, and it's up to the courts to prove their independence. But I would speculate that a runoff is imminent. I was just bothered by the grilling of the applicant and they became so reluctant on the respondents, which seems like the panel of judges were doing work for ZANU-PF in his observation, which is disturbing. Above all, he says, Chamisa won the election. That's Leonard Dambaza. Philemon Kawena, watching from Botswana. Hilda Nkomo is actually saying she's very happy with what the speaker was saying. Frank Maramba is saying, well done, speaker. So they're actually, let's, hello?
Hello?
Makadi, kwa trukta ora nani?
Ini no chieza, njika makadi zwenyu.
Tiri wadi, uriku upi chieza?
Ndiku South Africa.
Taura iti nzwe, na uti nare zirukuti netse.
Ini tofunga kuti, dayi dare vikanya, sotonga, zirife.
Ehe.
Because otherwise the wrong one would don't get a good ZANU-PF because the obvious that there is ZANU-PF.
Say Muruku Dara no tea to no garatins, what would he quitted that in the Remun Wesi? It means same Muruku Fungo to quit in gas wait as a series.
Mapungirango, what is no bonongo, side the ZANU-PF, but my evidence, I report one year for another the MGC and get out enough, but those so sneaker.
Imimi makaona ireswa ngazviri kuitika ukoti uyezve maizviona muri kupi?
Ya, ndaiona pa ZDC News Online plus ma audio and vaisenda ma audio.
Ehe. Saka makanyatsogutsikana here nezvamakaona uyezve muri kutarisira kuti chii chingabuda mangwana?
Ah, ndaisezera kuti pangangoite shanduko but nezvaiitika zvacho zvekuti panenge pachitaura lawyer wemdc mauyes anga aringa ari akamutarisa vapedza mubvunzo chete vanenge vachingomufaya saka ndaingoona kungoti dare rine kupaidwa rakatorerekera
saka imi zimbabwe yamunoda ndeipi sister
isati timbodawo new zimbabwe after 38 years ndatipana kuti timbowanawo zimbabwe inenge iri new
makagara ikoko kusouth africa kwenguva yakareba sei uyezve zvinhu zvikasanduka tomboti mangwana mamuka mobva manzwa imi kuti zvamaa muri kushuvira mumwoyo menyu ndo zvataurwa nemajaji munoita sei
tinofara kana kubva kuno kusa tinogona kutobva kuno kusouth africa kutoyowa kuzimbabwe kuti pamwe zvingaite zviri nani tirimo muzimbabwe because kuuya kuno kusouth africa kutotiza maomero ezvinhu muzimbabwe because unenge wakangogara hauna basa ukada kutengesa murodhi macho vanokumhanyisa saka unopedzisira wangoona kuti bheta ndiende samwe ndinorarama life ndiri ikoko
aiwa
but zvinorwadza because nherera dzedu nherera dzemuzimbabwe dzawanda dzevakasirwa nenherera dzekunge tichisiya vana tichiozotsvaga zvinenge zviri nani kunoku saka dzatongowanda nherera dzacho ende hadzina vanoona futi
aiwa tinosangana zvakare tinenge taakuziva mangwana kuti zvinenge zvakamira sei saka musanete rambai muri pazvirongwa zvedu uyezve madzvanya here pakanzi she
ya regai nditosheya ndatina kudzanya hangu pakanzi
sheyaaiwaaaundipinza
muchirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu tatofara kuti tambonzwawo kubva kumadzimai muve nezuva rakanaka
aiwa tatenda
babai So we're hearing there from one of our callers. She says she's calling from South Africa and she's saying that she hopes that an outcome will come tomorrow that will make her very happy. But she says she knows that the courts might favor the ruling party, although she's hoping and praying that it may come to pass that her party wins. And she hopes to go back to Zimbabwe if her party wins, which is an opposition party.
Okay. Yeah. Sizabuyela njalo ukugqitha umnumzana Maqhawe Mpofu ukhona icingweni.
Bonana.
Yeah, ube kubuzwa umunye wami lapho ukuthi uyakhuluma yini ulimi lesiShona.
Ngiyakhuluma but not kakhulu ngiyaxanxatha.
Yeah, kodwa uyafuna umbe hayi.
Hayi angifuni ukuthi ngicine sengiqamula
ulimi labanikazi
sengiqamula ulimi labanikazi ye ukukhuluma ngiyakhuluma i-basic ukucommunicate but ngiyacela sengiqamula ulimi
labanikazi so singathi kusasa okukhangelela ukuthi kwenziwe isinqumo esikhangela ukuthathwa ngabahluli isiphi ungachathisela nje abantu siyakwazi ukuthi kukhona okumbalwa kungakwenziwa ungachathisela ukuthi yikuyini
ngingathi ngingakakhulumi khonapho ngingakafiki khonapha ngithi ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba yama-V11 forms umongameli we-MDC wayekhuluma lapha ku-social media ku-internet esithi ulawo angisazwisisangi zonsekhotha ukuthi ake bakhuluma ngawo yini kahle kahle maybe ngoba ekhuluma etshela abantu ku-Twitter kanje ukuthi wayelawo more than 10,000 angithi but angisazwisisanga kahle igqoda lakhe likhuluma ngawo laphana ukuthi abekhona yini ku-application bezakhuluma ngama-numbers kuphela lawana ayese-inflatiwe akusazwisisanga kahle khona phana so
ye bese kuthiwa bakhuphe wena engekho kodwa imbikithi ambalwa akhutshiweyo ukuthi wamanye ama-polling station ambalwa kuphela akhutshiwe afikanga ngoba uthe khona khona yena igqwetha likamnumzana Chamisa uthi abani Mpofu uthe umlando we-ZAC ukuthi akhuphe lawo mafomu kodwa uMahlulo wathi hhayi ngumlando wakho ngoba nguwe umamangala
womamangalo obuye le ndaba le court sasomelibe lama-V11
bona bathi hayi ngoba amanumber lana sawatshintshwa kaningi kumele kube yibo uthini wena ngakhona oku njengeqoda
impendulo ethiwe ngu-advocate Mpofu ngani ngizwisisile letha sesikhuluma ukuthi kungenzakala ukuthi lawa sebeze bakhipha khathesi kungabe kuyilawa asetshintshiwe angithi so angeke kube ilawana awuqala ngithi ngiyakuzwisa lokhuyana but now umongameli we-MDC yena wayethewulawa wayekhuluma isuku lama-V11 form ngabe bakhiphe wona lawana lezi egakhipha wakhanya nokuthi ahambelana yini ngombono wami
ye labo bebele zizathu zabo ungathini ngakhona lokho ngokungenzi njalo kumbe ngokwenza njalo ukuthona emthethweni
hayi ngokungenzi njalo nokwenzalo ekugcineni kwakhona I think okusalayo ukuthi amavoti atshontshwa kusemkumbheke lamanamba lawa esaphiwayo vele I think ilihaba into nje enziwa yizekho ukuthi befeve umnumzana mlangakwa yes then sesiya empumelweni yokhetho anti siyakwazi ukuthi nxa sisiya emthethwandaba kule mpumela ezimbili engingazitsho ngithi kumbe i-case ingadismiswa kumbe igrantwe angithi kodwa engikukhangelele kusasa mina ngombono wami i-petition kamnumzana Chamisa ayisoze idismiswe njalo ukuthi igrantwe ngakhona kuzathwa khona khona kube le rerun angithi kumbe i-runoff and then alternatively mna ngibona ngani inkundla iza kuthi ukhetho lolu lenziwa ngendlela engayisiwo akwenze uthetho kakutha ungabirira njengokwenzakala eKenya ngo-2016
yes
ukuthi angiboni inkundla isithi umnumzana Chamisa nguye owawina ukhetho lolu kungakho-ke ngabe ngumongameli weZimbabwe
Yes, siyabonga. Ubambe njalo khona phecingweni sizaphenduka kuwe, Mavela.
Tine mumwe munyarikani wedu muzvare Jesse Majome vanova gweta guru munyika rekaitende kwavari. Makadii muzvare Majome?
Nebangu makadiwo.
Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Iri mudariro nhasi sangatiri kuuze isu zvatakaona zvichiitika muConstitutional Court neZuro. Imi sagweta munozviona sei uyezve vazhinji vakanyanya kutarisira kuti izvi zvingazobuda mangwana mumbotisana ngurone kuti taingonzwa mamwe mazwi akakura chaizvo zvekuti vazhinji vari kuti saka zvakanzi chii chaizvo
maitazvo iyo zvinofadza kuona ndingati vanhu veruzhinji vasiri magweta vachipindawo vachitorawo ndingati vachifarira kuteerera zvirikuitika mumatare ezimo zvinoti mutemo unobata munhu wese saka zvakaitika nezuro zvinofadza nekuti hatazi zvamboitika kuti ndingati zvinenge zvichiitika mumatare zvinenge zvichiburiko jekerere vanhu vese vachikwanisa kuzviteerera zvichiburiko ndingati mawairesi paintaneti nepazvivhitivhiti zvii zvinofadza izvo zvinoita zvinoti sunga senyika uyezve ndinoona zvakanakawo chaizvo kuti pakatorwa danho iroro rekuti kuendwe kudare kuti kumhangarwe zvinyunyuto zvemafambisirwo akaitwa sarudzo yapurezidendi ndinoona segweta uyezve sechizvarwa chezimbabwe ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rakakosha rinoita kuti utungamiriri hwedhemokrasi reruzhinji rubudirire nekuti tikapota tichijaira seka yekuti kana tisine zvatisina kufara nazvo torega kuzviisa mumaoko medu toita kutoenda kunorakasvana nekupfuurana kana nekurovana kana nekupisirana dzimba toenda kumadare uye tienzanisei zvinhu zvinotibetsera zvinosenyika uyezve pasina vanosveriredzana kana vanotisidzirana kuti muri kuenderei kudare zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo saka ndabva ipapo nekuti ndirikudaro nekuti pane nguva yatipfuurei shoma pakambeni pako tange kusveriredzana uyezve pane vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo nemaererano esarudzo idzodzi uyezve nemamwe makore apfuura kare kuti uyezve chinhu chandikufarira ndechekuti constitution yedu itsva inosungira dare kuti ringe richipa mutongo pasina mazuva 14 anenge apfuura anezve kuti rinotarisirwa kuti ringe richitonga nyaya iyi zvichipa mutongo nokuti pari zvino izvozvo so musakabhuva mogemupangirai vaikwikwidza chaizvo vakahwinawo maelection mina nasi wa kusaluze yawe ya 2000 sati ya ni mutongo saka seki jala kwa mbunona shakana kwa utashikopa kati panotongwa nyeze nyeze sarudu pani mkazi mkuti gauza zizwe vanilasile mkuti hivyo wa mge mchangene wangu wama MP wangu wakate mbo kukwiza wakai subisi wa sarudu za wakati sijiwa wakati zoshika pakutopera matema ato akanga kutuwa sabi matari ezi mwusha asina kupeza
saka takatarisa zvakaitika izvozvo nezuro chimbotitsana ngurirai kuti zvino zvizva makaona zvaitaurika sei kune vamwe vasati vanyatsonzwisisa nyaya yekutaura kwemagwita
chaitika nezuro dare reconstitutional court rakaterera application kana petition yakaunzwa nava Nelson Chamisa vachinyuta kuti
muzvare majome chimbobatai makadaro ndingotora kola nekuti mafona chari kuti netsei batai zvenyu 1 minute tiri kudzoka kwamuri. Hello mutereri. Hello.
Hello makadi.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani?
Tiri kutaura Justin Piri from Kwekwe.
Ehe taurai tinzwe mukoma Piri.
Nawi akaoma mwana wamai.
Mhm.
Varume ava handioni vachiregedza useuhu uchingoenda just like that nekuti ivo vakatarisirawo kuti vane zvavanoda kuitawo kana kuti zvavanovanzaidza vachishona vanoti hanzi inonyumwe ise inokamwa saka vane zvavanoda kuvanzaidza mhosva dzavanoda kuvanzaidza saka vacharamba vachida kuedza kunamirira paushe uhu asi titarisa pa on the ground, straight Varumava. Yeah, they were beaten by this young guy, Jamisa. See, let me tell you, I don't see him succeeding because Varumava running world out to Mizamzor.
Say Murkudaro, Nuti, Shnonzi, Vematari, Vanutunga Vasnakova Karirikir.
Vematari, of course, Vatatunga Vasnakova Karirikir, Sarsaimon Sadag. You know, and you organize Southern Africa. Yato. Yatopawo karuremekedzo kune munhu asati ava mutungamiriri wenyika kumupa chigaro cheuvice chairman zvichireva kuti vanotori a certain organ yekuti umupawo a certain power kuti aratidzivaratidze kuti vanorecognize because they said the elections were free and fair kuti anandeclared the elections free and fair whereas it wasn't free and fair. We saw people being shot in Harare vachipfurwa vachiita sei for demonstrating their rights. The very people that pushed that old man Mugabe in Harare, they are the same people that they are shooting. It means kuti kana vanhu vatiwa havasi kuvada then vovapfuura zvinoreva kuti hapana kujeka kana kusununguka kwekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe.
Aiwa pakanaka pakadaro titamirira kuona kuti zvii zvichabuda mangwana tozodzoka zvepa pari zvino tichikurukura futi panapa imi zvii zvamunoda kuona Zimbabwe yemangwana yakaita
Zimbabwe yemangwana tachida kuona pachiita kuti infrastructure yeZimbabwe imire zvakanaka especially in terms of economy because right now if you sevashandi we don't have that right. Ukatarisa tinoshanda but we go to the banks as early as 3 o'clock. Tonomira pamakiu. And you get $50. Some of them they get $20 after 7 days. It's not good. It's not good for the economy and for the people of Zimbabwe at all. And it will never change if ever ED takes over power. I'm telling you this is.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Rakanaka. Thank you for calling.
Okay, bye-bye. You're hearing there from our caller, as you heard, he's very upset. He says he doesn't see anything changing, and he's not sure that what will come out of the Constitutional Court tomorrow will really have the people's interest at heart, because he feels that the courts have been captured, as he says. But maybe let's go back to Mai Majome, to Jason Majome, before we come back to our other caller. Hello?
Hello.
Ehe, mamuri kunzwa zvazviri kutaurwa nemutereri. Asi chimbotitsana ngurewo zvenyu kuti vanhu vangatarisire chimangwana zvii zvakataurwa nezuro zvingazowanikwa zvichiturwa mangwana.
Ndisati ndagara hangu kana ndoti tingobetsera nepamutemo. Pamutemo wenyika handizi panonzi rule of law democracy. Panorambidzwa kuti vanhu vange vachikurukura kana vachiita zvinhu zvino ndingati zvinonzi zvingaite kuti zvipesedzere kana kuti zvitaure kuti matare edzimhosva atoti zvakatoti handiti zvinonzi tinofanira kuti tiremekedze matare edzimhosva tibirire kuti ange achitonga ndosaka tichienda kwaari kuti tinzwe kuti anoti kudii hatiwanzokurudzirwi kuti titaure kuti vachatodai vachazodai vachazodai nekuti hatizivi zvavanofunga kana tichitoziva zvavanofunga nechekare hazvibetseri kuenda kumatare uye hatizoaremekedzi saka tinokurudzirwa kuti chero tichiita hurukuro tichimirira homwe tinogona kuti tinge tine zvatiri kutyira kana zvatinofungira asi hatina simba rekutoti dare richatotonga zvichi zvakati nezvakati nekuti hatizivi tichikatonga zvichi kudii saka ndivangoti ndingodarose ndinonzi woofisa wecourt saka tinokurudzirwa kuti tiremekedze tisati inonzi contempt of court
aiwa matogona ipapo nekuti vazhinji havasi kutorara izvezvi vachingofunga kuti zvichafamba so zvichafamba so saka mabva magona kuti vanhu mumbo vapodza taura henyu
saka zvakaitika nezuro vaya nefunshanisa vakapiwa mukana wekuti vachinyatsotsanangura kudare dare riterere riteenze rekuti rivhure nzere kuti vari kunyunyuta nezveparudzo vachiti kudii zvavari kuti zvauri kuitira kuti sarudzo dzinzi hadzinofamba zvakanaka ndezvekudii nekuti vakafaila handiti iyo petition saka inobva yatererwa vopiwa gweta ravo ropiwa mukana wokunyatsotsanangura zvizere kuti riedze kuti riti dare riwirirane nayo kuti zvechokwadi hazvina kufamba zvakanaka saka zvavakaita vandi vakafanira vaendesa mapepa ekuti rodzi hadzina kufamba zvakanaka mukaiverengawo mapepa inehangu handina kuverenga mapepa avo asi mumapepa zvainzi izvo vari kuti ivo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka nekuti vek inova iyo inofambisa sarudzo yakaita chavaiti ivo vaipomera kuvheki yakaita chitsotsi yakatora haina kuita zvinovimbika maverengero ayakaita sarudzo mavhosi akaverengwa ane kupokana nekupesana zvichinyatsoringana zviri kunzi mavhosi akanzi avhotwa neakazobuda zviri kupesana uyezve pachiongororwa kunzi mavhosi akavhoterwa nhengo dzeparamende neakavhoterwa purezidendi ari kupesana iwo achifanhunga akaringana nekuti munhu wese anopiwa mabalot pepa akaenzana akansela amp apresident saka pane ari kushota apresident asati emamp saka vaiti zvikuradza chitsotsi uyezve vaizotarisa zvakare kutichi pane mamwe mapolling station ane maresults avari ku vasiri kugutsikana nawo nekuti ari kubva aita kunge akaita zvekuchekwa nemishini achinzi akafanana zvaka mapolling station akabudisa maresults akanyatsoti gejigejigejigejigejige apresident amember of parliament anoti apresident avo vachamisa neava munangagwa chinzi akanyatsoti gejigejige akati wandei zvinova zvinhu zvinotikatya madzera kuti izvi zvinoratidza kuti vari kupomera iwo vachiti izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvechokwadi ndo asi vakazoendera mberi nekuti vaitarisa mavhotsi acho akanyatsoverengwa acho vachitaura zvakare kuti iyo zeki chaiyo pache zvayo yakatodududza ikabva yachinja maresults ayakange yadi yadzivisa kuti aya ndiwo awanikwa navamunangagwa vanoti zeki yakabva yatoti yakazoti pambe yati haasiriwo aatibererei saka ivo vari kuti izvo zvinoratidza kuti zeka haikwanisi kuvimbwa nayo nemaresults ayakabudisa zvichireva kuti kwavariwo vachinachamisa vari kuti zvinoreva kuti maresults akashambadzwa nezeki haakwanisi kugutsikanwa nawo saka sarudzo ngadzichidi ivo darengari barazi tuzorita asili toshaka buda anungawa yende kundovuta pacha kana ukendawa itiyo vacha misa ndiwe wakadi yaka umine kanduwa tauro mwe mchongo umita kutishu gazi rike ishi asi chekipiri cha laitarika uyo vachiti iu ndo sarudo tisunga tarisi mafuzi akanyato verengwa ai akachambadio vachungo tarisa oma kambire esu akachwa sarudo iti anu tisarudo gazi na ukamba shakanaka nebuti pakanga pae ni kurele kira kudere mebili kuti wami nanga gorenge vachi wana maanu zima advantage mune shakawanda wanda shiku fama fambi zima ewe mepenyuro zemidia nezve vatungamiriri vezvepachigare nezvakadaro shinzi vachiti vainge vachingorerekera vachipadza ndizvo kune vamunangagwa sandizvo zvaitaurwa navatamisa vachitaurwa negota ravo
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri tichadzoka futi kwamuri. Halo caller. Halo.
Halo makadai
tiri nani tiri kutaura nani
Mutaura na Patrick chinomona.
Taurai tinzwi.
Zvakaoma hanzvadzi. Maonero angu inini ndekuti magweta awa kubvira kuzeki yacho zvinhu zvese zviri kuitika munyika zviya zvakangorerekera kune vari kugara vari pazvigaro. Saka inio maonero angu nekuno kunzvimbo dzatinoramo tiri kunzvimbo dzinoona South Africa idzi dai vambochinjawo vanzwirawo vamwe vanhu tsitsi. Makatarira vachamisa zviri pachena kuti kubva pakunotanga kwenyaya vakangodzvinyirirwa havana kupiwa mukana wakanyanya. Ndakaona koti Zuru handira kuona hangu yese asi ndaimuona zvidimbu zvidimbu aibvunzwa maiona judge weMDC vaita pakwikwileki kumubvunza kuda kumukonfusa akapa mapoints aanenge apa pasisa pedza anobva abvunzwa nemumwe jaji. Saka zvaireza kuti ivo vainenge vaida kumutena-tena sokuti vaende divi ravanoda. Saka ini maonero angu ndeyekuti nevakuru vedu ava hatina kwatinombosvika tichangoramba tichichema.
Asika mukoma ipapa panti munoziva kuti iyo MDC Alliance ndo yakakwidza nyaya yavo kumatare. Saka ava vaitobvunzurudza vaida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane chakaipa here pane zvavaibvunza?
Pane zvavaibvunza ndakangoona zvangu zvishoma-shoma asi handina kuona koti yese izvo zvitanditi munhu ndandiri pabasa. Asi mbaonero angu mabvunziro awo hawo avakaita haana kunyanya kushata manzwiro nemaonero andakaita inini. Saka pandinoona hangu ndepekuti asiwo nekuti oko kuti MDC yakabudisawo humbo hwaimwe hwainahwo nezvichemo zvainazvo zvaakabiriridzwawo nekutaura kwakaitika kuti iyo zeki yakazochinja yakataura maresults matatu zvivo kuti naiyo zeki iroti ine zvayaitoitawo. Saka chiyemo changu chokuti dai iyo nevaenzanisi vacho vatongowo zviri naniwo zvokutiwo at least wo pakawanikwa kana kuti vakaita mubatanidzwa zvinenge zviri naniwo pane kuzoti vangoti ava vaidzi ndo vahwina zvinenge zvakurova kuti ava vanenge vatibirira zvakanyanya pa.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Tinotenda zvese.
Bye-bye. Sir, our caller there, he's saying that he wasn't happy with the way some of the justices were asking the lawyers who were standing in for the MDC. He felt like they were being given a little bit more, or they were being asked too many questions as compared to the other lawyers for ZEC and ZANU-PF. But over to you.
Yeah, Sesibuya says, Anjaluti Silomunye, Son Chawito, Etengweni, Nomzana Prince Tobago Spanda, ulunga ledale lephalamende emela iBinga North ngo-MDC Alliance, kodwa singayibuye singabuyela njalo kumnumzana Maqhawe Mpofu ukuthi asinike lakhe lokugcina. Uzwile mnumzana Mpofu ukuthi bebesithini abanye, wena ungasitshiya laliphi?
Ngiyabonga. Okokuqala, sishami into yakuremekeza sinyakhanselela amaye majome. Yes. Mina engasi engalichiya lalo ukuthi impumelelo yakusasa ezanikwa lidala inkundla ifinali. And engingakutsho kuma Zimbabwe ukuthi siyamukele simove forward njengelizwe. Yike engingakutsho.
Yeah, ayisibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo ubelela ngelihle.
Ngiyabonga.
Mhm. Yes, sesibuya kuwe njalo kumnumzana Sibanda. Ungasitshela ukuthi abantu bamelele njani impumela ye isifungo somthetho andaba kusasa? Usenqa usebhinga khona ngapha.
Abantu babambe inhliziyo ngezandla, babambele ezandleni, bamkhedehede, bakwazi ukuthi kusasa kuyatshona kunjani. Ngoba okwakuqala osokungani sokuphazamisa abantu ukuthi ivoti yabo akukhanya ngani kathesi siyadecidwa ngabantu abangu-9 ukuthi yasebenza njani kumbe kayisebenzanga. Bona akuyikho akade bekukhangelele ukuthi nje ngakuthiwa vele akuzange kube lemibuzo le esikhona kathesi eyokuthi ivoti kayihambanga kuhle. So ke okukhona ebantwini kathesi ukuthi bafuna ukuthi bezwisise ukuthi kusasa idale lizahlonipha yini ukuthi ivoti yabo kayibe yiyo yodwa ekhulumayo hathi imicabango yabanye abantu kumbe ukudlala ngengqondo zabantu okwenziwa yizeke.
Ye, kodwa lokho mhlonishwa kusiyanguye ukuthi ngubani okhulumayo. Mhlawumbe labe ZANU-PF baya besitsho njalo ukuthi yabi ivoti abafuna igcinwe kuhle, labe MDC Alliance besitsho njalo.
Ye, lokho liqiniso, but into ekhona ukuthi umbuzo ozahlala ukhona ngokuthi nxa kuyukuthi idale kusasa lingaphuma lisithi lona uMnangagwa kagcotshwe ukuba ngumongameli welizwe, umbuzo oyahlala ubuzwa ngokuthi uwine ngamavoti amangaki, njengoba kukhanya ngani phela izekhi isiphe amavoti aze aba mathathu. So ukuthi eyiyo yona ayiwine ngayo yiphi, njalo lokuthi izekhi ize intshintshe amavoti ayiveliwa nawo sile mhla ka-3 August yakwenza okusemthethweni yini, abancedisana layo ukuthi be-verify ukuthi lawo mafigazi amatsha yiwo aseyiwo ngobani. So ke imibuzo yona leyo izahlala ikhona, kungasenani ukuthi okhulumayo ngowezano kumbe ngowe-MDC Alliance, kodwa abeZimbabwe bezahlala belombuzo yona leyo.
Ngezinye indlela usuthisekile ngobufakazi ibandla lakho, igqwetha ebelimele ibandla lakho elibufake emthethwandaba izolo.
U-advocate Thabani Mpofu ukukhiphile wakubeka sobala ukuthi khona into eyiyo esile problem layo ngeyokuthi okwakuqala kule ndawo ezifana laboRushinga lapho okubalwe khona kabili amavoti kwatholakala ukuthi uMnangagwa senamavoti amaningi, utshengisile njalo ngalapho okwakhitshwa khona amavoti kamnumzana uChamisa kwasekwengezelelwa akamnumzana uMnangagwa, utshengisile njalo ukuthi khona kube lomehluko phakathina kwamavoti atholwe ngama-presidential candidates, li-total number yakhona lalawo ayenziwe yi-parliamentary. Khona okungabe kungabe njalo kungahambelananga nokuthiwa ngumthetho, ngoba umthetho uthi amavoti onalawo kufuze ukuthi elingane. Nxa imibuzo yonke yona leyo engaphendulekanga and njalo amavoti akhona ekwanisa ukuthi enze ukuthi uMnangagwa ebe phansi kwe-50% plus one vote, okutsho ukuthi ukunqoba kwakhe kuyabe kuyikunqoba kwedale hathi ukunqoba kwamavoti abantu.
Ye, ungasinika nje isifinqo sakho nokho bokukhuluma ngesilungu.
Yes, what I was saying Thandekile is that people are just waiting anxiously about the results that are coming out tomorrow from the judgment of the Constitutional Court. People, as they are waiting for, they want to really see whether their votes will count, or what will count is the decision of 9 men and women sitting on the bench. We believe as MDC Alliance that our lawyer, Advocate Thabani Mpofu and Advocate Ashiti, did extremely well, especially in putting into perspective one major question, that ZEC changed its total vote or whatever margins that it had allocated to the two major candidates. It changed three times. The first time was the pronouncement that was made in terms of the law. And after that pronouncement, Drake went on to change the figures until then they arrived. I'm sure they are now at about 50.57%. And therefore, the question that still remains in the minds of the people is, if Drake changed its own figures, did it do it in terms of the law? If Drake changed those figures, who verified those figures? Are we really to believe that Mnangagwa won? And if he won by what margin? You know, those are the questions that will continue to linger in the people's minds. People will continue to ask whether their vote will count, or that what will count is the vote of the person that will be counting the votes, which is Zach. And I think it has really damaged so much in terms of the credibility of Zach as a fair and independent arbiter in electoral matters.
Mm-hmm. Ubambe khonapho sizaphenduka kucingweni Mavela.
Rigetende kune mutereri wedu tisati tatora muzvare Jesse Majome. Hello caller.
Hello, is it Magadi?
Tiri right, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Edmund Mponda ari muSouth Africa.
Taura itinzi.
Tete isu zvandiri kukumbira kuti dai varume vakatonga nyaya yayo. Varume vane tsitsi nokunzira urombo kune mhuri yeZimbabwe. Since 1980, nyika iri kutambura, hapana chiri kubuda. Tinongoona zvakaipa vanhu vari mugavhenmendi, the rest vanhu vari kutambura. Saka ndinokumbira kuti pavatongi vakatonga nyaya yayo, dai vari vanhu vanomweya unopinwa naMwari. Vave vanorerekera kudivi rechidiki, because ndovane upenyu hwamangwana. Ndofunga madhara aya vanotiti tiri kuendesa vana kuchikoro kuti vazove neramangwana rakajeka, vazove vatungamiriri vamangwani. Saka utungamiriri wacho hunopapa kana tiramba tichichinyiriwa.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai hanzvadzi.
Handidiwa.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Regai tiende kuna muzvare Jesse Majome. Muzvare Majome, muchiripo here? Hello.
Yes, ndiripo.
Aiwa, tangachida kuti tikumbire regerero nekuti vaive vatamai Majome vati voshona ino vanetsa. Saka ndofunga vanga ida kuti muzvare. Aiwa, ndizvozvo. Saka imimi manje nguva yedu ndoyadyana nasi, mungotipawo muchidimbo kuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yehumbowo ndonyaya inenge yakazotsimbirira bato reMDC Alliance panyaya yavo yavakakwidza kumatare. Imi makaonawo sei pane zvamamuri kungotarisawo muchionawo?
Hongu, nenda asina kuwana mukana wekuzotaura kuti anditi kuti vatamisa vakataura zvakati. Asi vakapindura vaidairawo veZeki nevamirira vaMnangagwa vakati diwo, anditi kuti vakapokana nezvaitaura, vari kupokana nezvekuti vana vatamisa. Ivo vari kuramba zvachose kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka, uye vari kuti ivo vatamisa vakakanganisa mashandisiro avakaita matare. Vari kuti hanzi vane matanho avasina kutedzera chaivo nenyaya yese yekuti nguva inofanirwa kunge ichiendeswa chichemo ichi vari kuti yakadarika. Uyezve vari kuti mapepa avo vakakanganisa nekuti akanga asina kuunza umbowo pamwe chete nepaanounzwa nawo. Saka vakamira chidare rigozotaura, nekuti dzimwe nguva kana ukatadza kadare rakabvumira kuti zvakanganiswa makwidzirwo aitwa nyaya mudare, nyaya inogona kubva yatopera ipapo. Asi vari kupokana vachiti vatamisa vari kuti havana umbowo, nekuti mutemo weri unoti kana uchipomera unofanira kuratidza umbowo ndiwe. Vari kuti ivo vatamisa havana umbowo wezvavari kutaura. Vari kuti dai vaunza kudare vanyatsojekesa kuti pavari kuti ivo pakaitwa chitsotsi ndepapi, kakuti ivo ngavaunze mapepa anoratidza anonyorwa mumapolice station iwayo. Uye vonyatsodoma kuti mapolice station ngana nengana ndipo pari kunzi ngandii pakaitwa chitsotsi, hapana kuitwa anonzi mavilevan form vachingodaro. Iyezvo ndo zvakari kutaura kuti ngavanyatsounze mbumbo huzere, ndo panenge pane nyaya yakadaro ipapapa. Uyezve veZeki vari kudayira vachiti vakaedza kutsanangurawo vachiti vakaunza ndingati maresults akasiyana akapesana, vachiedza kutsananguro nematsananguro avaita vachitsanangura kuti vakaita mamistake asvakazvigadzisa izvo vari kutiterura hazvo zvakasiyana hazvisi kumbonyanyochinja zvakanyanya kusiyiwa kwavari kuti vachamisa vakaitwa navamunangagwa saka izvi ndozvinenge zvichinyatsoyerwa nedare kuti vaone kuti vanotambira here zvekuti vanhu havachamisa kana kuti vanotambira here tsanango iri kupohwa nezeki nevamunangagwa iyoyi ndopachanecha asi ndatotongobetserawo pane vambuvo
mototi ga 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 kwasara 10 seconds
kai veruzhinji ndavasakatidzwe nemibvunzo yaibvunzwa nevadare nemajaji nekuti chi application ine mapepa akaendeswa majaji anenge atoverenga kare saka navakubvunza
vanenguva yedu yadyana na Muzvare Majome. Sorry so much, thank you so much for having been our guest sister. Sibonge umnumzana Maqhawe Mpofu igqwetha lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda senelisanga ukuthi lawo iphosta lakhe lokugcina olivalelisayo ngusithandekile. I'm Marvelous Msanganya, who you're saying, let's meet again next week here on the Women's Roundtable.